Ininzi ni Marvelous Mchanganya huye ndichiti hei no misoro ya na uzedu za nasi china chivavu 23-2019. Mutunga miri weza apu wadumiso dawengwa vashaya vava ni makore makumi manomwe ni mafumba amwe. Nyanzvi munyaya dzezve matongerwo enyika dzose mabasa akaitwa navadhavengwa kubva munguva yehondo yerusununguko kusvika nyika yawana kuzvitonga. MDC inotungamirwa navanelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi nekongresi yayo kugweru zvisinei kuti kune vamwe vari kuedza kumisa kongresi iyi vachishandisa matare edzimhosva. Madzimai matatu MDC ari kukwikwidza chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato anoti amai Linette Karenye Kore, amai Lilian Timvios naamai Tracy Mutimiri votaura pastudio 7 zvinopa kuti vasarudzwe semutevedzeri wemutungamiri webato pakongresi iri kuitwa kugweru. Varwiri vekodzero dzevanhu vashanu vari kupomerwa mhosva yekupidigura hurumende yava Emmerson Mnangagwa vanopinda mudare vakaiswa njema mumakumbo izvo zvakonzera kuti magweta avo anyunyute zvikuru. Veruzhinji vari kumaruwa vochema-chema zvikuru nekuoma kuri kuita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Muchirongwa cheLife Talk Women's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa kongresi yeMDC inotungamirwa navanelson Chamisa iyo ine vanhukadzi vatatu vachakwikwidzana chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.